vebatori rinotevedzera mutemo takaona kuti kune vanhu vakauya vakazama kuupa mudhuri wedu wehabit house kana kuti mogemutsvakira house saka taenda kudare remagistrate court dare rikatonga kuti mudhuri uyu ndewedu tadzikidzoserwe headquarters yedu yemogemutsvakira house yanga yatorwa nevafana vakatisenzeswa neg40 nevamwe vanotsigira g40 saka tirikunotora mudhuri wedu manje manje pachaenda messenger of court pamwe chete mapurisa kunotora maofices edu saka tahwina nyaya yedu toti kuruzhinji rwemdc headquarters yenyu yava kudzoka taihwina nyaya iyi kucourt
saka ivo vamwe venyu vatambira here mutongo wapiwa kudare uyu vamuri kukwikwisana navo
hatizive kuti vachati kudii nazvo asi havana choice ndozvandaitaura paya kuti havana choice havasi papozition yekuita negotiate ndozvatonga dare redzimhosva ratonga kuti kubvuta zvinhu zvisiri pamutemo hakubvumirwe hakasiki kutanga vanhu ava vachizama kudaro vakadarozve pakashayika mutungamiri vedu vatsvangirai asi isu tirikufara kuti building revanhu kana kuti headquarters yeharvest house yanzi idzoke kune avo vanofanira kutungamira bato iri uyezve isu tiri kumirira kugadzirira mutambo mukuru wedu weextraordinary congress patichavhota zviri pamutemo tichitsvaga purezidendi uyu achativa vatsvangirai
saka vanhu vari mumahofisi enyaya vakaramba kubuda matanho apa amunotora
kubuda vanobuda chaizvo nokuti order yatatora ndeyekuti unotanga waiita obey first wozochema zvako mushure ndomunyorera wataita order yacho haisi order yekuti ndichazopikisa ndozodii ndozodii kwete unofanira kutanga watobvuma wobuda wozoirwisa wabuda uri kunze
tinonzwa kuti vechidiki vanga vatora muzinda wenyu vari kuti ivo ndo vakanga vakabata zvigaro muna 2014 manga muchivacherechedza here
vazhinji vacho varimo mukati havana kana chigaro chavakabata vanhu vakangobva kug40 vakangotumwa kunzi vauye kuzobatsira vafanha vashomashoma avo vanga vatengwawo saka zvakadaro isu tiri kuti kune mapoliticians vakuru avo ngavarege kushandisa vana vadiki ndokusaka tisina kushandisa chisimba chekubhuta bheki mudhuri wedu
mune umbowo here vamonzora kuti g40 ndo ine chekuita panyaya
umbo hwedu hwakazarisa chaizvo nokuti mukatarisa matwitter anonyorwa ndo vanenge vachitopa mazano kuti mdc alliance itai zvakati itai zvakati itai zvakati